munhandare iyi muchange musingadai zuva anonzwa nesvondo apo nhandare huru iyi ichange ichitamba ngoma yemutambo mukuru uyezve une mukurumbira gore rega rega weHarare Derby pakati peCapes United neDynamos. Mutambo uyu woya panguva iyo makepekepe aruda mapoints ese matatu kuti arambe ari pamusoro petakura yeCastle Lager Premier Soccer League. Dynamos ichidawo mapoints aya kuti izadzikise chinangwa chayo chekupedza iri pazvikwata zvina zvichapedza zviri pamusorosoro mukupera kwemwaka wenhabvu munyika. Murayiridzi weCapes United Darlington Dodo anoti vari kuenda kunhandare huru iyi kunoratidza nyika yese kuti sei vari pamusoro petafura yezvikwata zvenhabvu yepamusoro munyika.
Asi isusu tinofanira kunoratidza kuti sei tiri patiri pamusoro pe5-5. Tinofanira kusvika pagame toratidza chaizvo chaizvo kuti tiri pamusoro paya, kwete zvekufungidzira, asi tiripo zvachose.
Pakapedzisira kusangana zvikwata izvi muRufaro Stadium, mutambo uyu wakapera uri mangange 1-1, asi kozvino Capes United yave kurayiridzwa naDodo kwete Lloyd Tembwe uyewo ave panyanga nguva iyoyo. Mutambo uyu waya zvekare mushure mekunge Capes United yakatatarika mumutambo wayo kugumisira ndokuita mangange neyadha apo Dynamos yakashanya kugweru ndokunorova chapungu 2-1. Muteveri weCapes United vatadhimand gore dema vanoti vari kutya matambiro ari kuita Dynamos, asi vachiti chishuwiro chavo chekuti panopera mutambo makepekepe ndiwo achakunda.
Aiwa, mutambo sendowahambira zvakanaka, asi inini tesupport yeCapes United ndikona mutambo usinowahambira zvakanaka, asi iyo Dynamos setimu yekutamba zvakanaka. Nachikuudza kuti dai Capes United yakwanisa kurova Dynamos.
Magreen Machine anoziva kuti kutadza kukunda mumutambo uyu kukasangana nekukunda kweFC Platinum iyo ine chapungu nekukunda zvekare kweChicken Inn iyo ine Black Chips kunovasiya vapunzika kubva pamusoro petafura. Pari zvino Capes United ine mapoints 50 nemashonu, mapoints 2 pamusoro pemagamecocks nekugona kunenge kudada. Asi mitambo yeChicken Inn neFC Platinum haina kufava sezvo vari kusangana nezvikwata zviri kurwa zvakasimba kuti zvirambe zviri mugungano renhabvu yepamusoro iyi. Mumwe mutambo ururatidza kuti uchabaka moto unotyisa ndeuyo uri kuColliery, uko zvikwata zviri panguva yakaoma Wange neHerentals zviri kusangana. Wange iri pachinhano chechipiri kubva pasi pasi nemapoints 33. Herentals ine mapoints 45 iri pachinzvimbo chechina kubva pasi petafura. Asi murayiridzi weHange Nathan Dube ari kuramba kuti vatoenda kuDivision 1.
Tikangohwina 2 or 3 games chete tinenge tatovesepo zvokutoti vanhu vave vachinyararawo kutaura nezvokuti relegation tisiripo.
Mimwe mitambo iriko yakamira seizvi: Mugovera Harare City vs Yadha, nesvondo Black Rhinos vs Ngezi Platinum Stars, Muchowani vs Teo 1, Triangle vs ZPC Kariba, Highlanders vs Manika Diamonds. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.